Ndino kuchingamiza ine mufaro ini ndini tanono kawande dichiti yeino imisoro ye nauza nasi chitatu nyamavuvu 29 2018. Mutungamiri we MDC Alliance Van Nelson Chamisa vanoti avasati vaudzwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanoda nhaurirano, asi vanoti pane zvirehwarehwa zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kudoma nhasi komisheni ichaongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu vatanhatu muHarare nevanofungidzirwa kuti mauto. Vagari vemumasvingo voendesa kanzuro yavo kumatare vachiti yave nemakore ichivashayisa mvura. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agriculture Show nhasi kuti varimi vanoda rubatsiro rwemari. Muchirongwa cheDiaspora Forum na8pm nhasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika tichitarisa zvavari kutarisira kubva kuhurumende yavaMnangagwa uye kubvawo kune vanopikisa hurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne9885 shortwave.